Mbuya zvindisiya gumira avo vanogara muward 18 vanoti vakatyorwa ruoko nevechidiki vezanu PF. Vanoti vachafa vachingotsigira bato reMDC inotungamirirwa navamogeni tsvangirai.
Takarohwa tikaenda kumogeni mavaka akatapa mavaka akazvimba. Takarohwa ndibhigi nobva muward 18. Karohwa ndibhigi munditi kukatore huku dzangu nembudzi tiri mudondo vanhu ivavinyakwe kuunde kumusangano vanombatoti pamukwapa gogogo kudai tiende. Ndoti tanga mukadzi wako nguva tange mberi ndoteere sure handindiwo. Vanoti tichidzira vanhu zvokuti nobva muward 18 murani mamunditi.
Sekuru chamunorwa mulambo vanotiwo havasi kudzokera panyaya yokuvhotera MDCT.
Inini kodzero yangu yekudaiwo inini mu-2008 ndakapondwa zvisikaiti ndikabayiwa ngemapanga ndikandotochwa kumahofisi saka inini pfungwa yangu pandiri pano nyambo ndezviite sei ndinovhotera MDC ndiyo yandairohwerwa handichinji kusvika ndafa.
Amai Nelia Moyana vanoti havachakwanisa kushandisa maoko avo nokuti akatyoka nekurohwa mugore 2008 zvokuti vava kugara vakaenda kuHarare kunorapwa.
Tiri kuchiridzirwa ndakarohwa 2008 asi vari kuya futi vachindichiridzira vatichiti nyima mbeu ndisati zomboregeri kuvhotere MDC nekuti tiri kunyimwa chikafu kana tiri kuizwa tese izvi kuya kunoku kuzoya kuzorapwa maponda atakapondwa 2008.
VaZakaria Chapungu vanotiwo vakatyorerwa godzero yavo yekusarudza mutungamiri wavanoda asi rwendo runo hakuna zvakadaro zvinoitika.
Ini ndinorwadziwa nevanhu vanotyora kodzero dzedu. Kodzero yangu kuvhotera pendinoda ndo tiri kungodai kuvhiringidzwa nevanhu vezanupiyo. Saka kubva 2008 ndakarobwa zvakaitisisa ndikaenda kumahospitari nanhasi iyo zvizvi kwendiri kuno kuya kurapwa maronda andakapondwa ne ZANPF. Saka hii ndinoti ndinoramba ndakashinga kusapote pati yendinoda ndinovhotera pendinoda.
Mumwe mugari wemuward 31 amai Sofia Makwenya vanoti vacharamba vakashinga nokuti vakaramba kutyishidzirwa nevanotsigira ZANUPF.
Tinobva muward 31 mubhikita East. Isu tinotyisidzirwa tichinzi kana unenge avhota pasipo tinouraya. Saka isu tinoramba takashinga pakurejesta tinonzi indai nemasabhuku makaita dungwe ndoregesta tichityisidzirwa kudero. Saka isu takaramba kutyisidzirwa ticharamba takashinga.
Vanhu vanodarika mazana maviri vakafa uye zviuru nezviuri vakarohwa zvakaipisisa mumhirizhonga yakaitika musarudzo dza2008 asi hapana kana mutsigiri mumwe wezanupf akasungwa. Studio 7 haina kunzwa divi rezanupf panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 kubhikita East Masvingo. Ndini Kiri Mudzamiri.